Vachitaura pamusangano waitwa nesangano reCitizens in Action Southern Africa kana kuti siasa wekutsvaka kuchidzana kwematunhu nemamasangano akazvimirira pamwe nehurumende, vana mudzviti nevanyori vematunhu aya vati zvinhu hazvisina kumira zvakanaka munharaunda dzavo. Mutevedzeri wamudzviti wedunhu remwenezi vaMartin Vunganai vati dunhu ravo ndiro rine dambudziko guru rekushayikwa kwechikafu nekudaro vanoda rubatsiro nechimbi chimbi.
Mwenezi district is the most food insecure district in the province. As a result, zvinotaridza kuti vanhu vazhinji vanenge vachida kuti vawane kubatsirika nechikafu. Nokuti hapana chakakohwewa chiripo chakawanikwa nevanhu. Mukatarisa zvakare kuti iye zvinezvi mwaka uno watapinda mauri, mvura yakanonoka kunaya.
Mabharani wekanzuri yegutu vaAlexander Mutembwa vati gore rino chero vanogara mumadhorobha vanodawo rubatsiro rwechikafu.
Saka kune nzara yakanyanyisa. Ndingati sekanzuri kwezvino kuri kutoitwa vulnerability assessment riitwa mambandawana. Makore apfuura yaitwa kumaruzevha mutaundi muchisiwa, asi kezvino riitwa kwese mutaundi nekumaruzevha kuitira kuti tikwanise kukumbira kuhurumende chikafu chekufidha vanhu vemagutu. Nzara yakanyanyisa gore.
Mabharani wekanzuri yeChiredzi Engineer Wesley Kauma vati nzara yaokanganisa zvirongwa zvebudiriro mudunhu ravo nekudaro vanoda kubatira pamwe nevamwe nemamwe masangano akakosha. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musiasa vaAchford Madhidha vati vaita musangano uyu kuti vemasangano akazvimirira akwanise kushanda nemapazi ehurumende mukurisa nzara nekuunza budiriro mumatunhu.
Tinofara kuti sisi vose vemaorganizations anoshanda akazvimiririra takwanisa kunge tichisanganawo pakati nevakuru vematunhu kuti tiise musoro pangu uye tichivaka ukama hunoenda mberi kuti upenyu hwevanhu vedu hunge huchiita zviri nani.
Munyori muhofisi yegurukota redunhu reMasvingo Dr. Admopa zvakavambwa vati hurumende pamwe nemasangano akazvimiririra vakatotanga kubatsira vanhu zviuzana nemakumi mashanu kumwe nezi nekwachivi.
Hatifunga kuti pamwe zvichaguma, asi zvino tootoona kuti zvinofanira kuenda mberi nokuti denga mvura yarambira mudenga.
Ukuwo gwaro remamiriro ezvinhu mumaruwa rakabudiswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose. Sangano reWorld Food Programme rakati rakatotanga kupa chikafu chinokosha madhora ekuAmerica mamiriyoni gumi nerimwe chete kuvanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 kumatunhu anoti Chiredzi, Mangwe, Chivi, Mwenezi neBuyera. Madzishe ekumatebleland akanyorera hurumende senderapera achikumbira rubatsiro rwechikafu sezvo mvura isina kunaya zvakanaka mumatunhu aya. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.